Good evening. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, 27th May 2019. And this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
We'd like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the late National Liberation War hero, Dr. Dumiso Dabengwa.
Dr. Dabengwa's body finally arrived at Joshua Mkabugo Nkomo International Airport in Bulawayo this afternoon, where it was met by family, friends, and some government officials.
The body was supposed to arrive yesterday from Kenya en route South Africa, but the family said to have discovered upon arrival in Bulawayo that the body was left behind in South Africa, with the airline staff claiming they left the body behind because the casket was too big to fit in the plane.
Dr. Dabengwa, who passed away Thursday in Kenya on his way from India, where he had gone for medical treatment, was declared a national hero yesterday, although he will be buried in Ntabazi Nduna, his rural home, on Saturday.
Dr. Dabengwa, who was 79 years old, leaves behind his wife Zodwa, five children, and five grandchildren.
Le chonanjani Zulu kandaba Zimbabwe omuhle ikudivana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje kungumvulo mhla zimashumi mabili lasikhombisa. Sidivana ke ngodaba luka baba uDabengwa, yena obe ngumkhokheli webandla lezaphu obhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo. Ubhubhele kwele Kenya evela kwele India, lapho abeselatshwa khona. Isidumbu sakhe ke besikhangelelwe ukufika eZimbabwe izolo, kodwa kusuke kwaba lokunye okucunule kakhulu umndeni wakhe. Abasekeli bebandla lezaphu loZulu nje jikelele, unkosikazi wakhe uZodwa Dabengwa ubesendizamchineni ebivela kwele South Africa, ebimele ithwale isidumbu. Isukile ke leyo ndizamchina yahamba koBulawayo, ithe isisemoyeni ngokutsho komteni unkosikazi kaDabengwa uZodwa kwangikhona etshelwa ukubana hayi isidumbu sisele eJohannesburg ngoba ibhokisi kumbe icasket icoffin yehlule ukungena endizamchineni ngoba ibinkulu kakhulu. Bacunukile ke abantu, kodwa kwenzakeleyo namhlanje ukuthi hayi isifikile ke isidumbu esikoBulawayo, osokukhangelelwe ukuthi ubaba uDabengwa avekwe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo weviki yonale esikiyo nje. Uthiye unkosikazi wakhe uZodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu njalo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero libandla leZANU PF izolo. Siyazi ukubana amaqhawe umntu ungathiwa liqhawe uyahanjiswa e-national heroes eka ukuyabekwa khona. Kodwa abemuli kaDabengwa laye uDabengwa ubikwa wazikhulumela wathi hayi, mina ngingadlula emhlabeni kangifuni ukuya kulawo maliva. Ngokunjalo uzavekwakhe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo. Jonga.
Ongu mthungamili vadiwa vateereri nevatariri, nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa upenyu hwegamba renyika, gamba rehonde yerusununguko. Dr. Dumiso Dabengwa vakashaya nemusi wechina kusondo rapera kuKenya, vari parwendo rwekubva kuIndia kuti vange vachidzokera kumusha kuIndia, vanga vaenda kunorapwa. Tinonzwa kuti vanga vaine dambudziko rechirwere chiropa. Tinonzwa kuti vaveko, ndofungawo vakazoona kuti aiwa zviri nani kuti vadzokere vanga vachionekwa vari kumusha, asi vakamirira kuti vanga vachipinda mune ndege yaizovasvitsa kumusha vari muKenya, ndoma vakabva vashayika. Saka mutumbi wavo waitarisirwa kusvika kumusha nezuro, asi tinonzwa kuti mhuri yakanga iri mundege yaibva nekuSouth Africa ikoko waka shika kuulawayo pa Joshua Mkabuko Nkomo International Airport. Ndopo wakazo kwanisa kuziwa kuti mtumbi kana watu boxi rakangara sara mu South Africa. Wachizo uka kunza rangari singa kwani kutiringa chipinda. Andizo kuti ndofunga ndege yanga ini chikuta kura rakawandisa ati zivi asitaka ngonzwa kuti waka piwa chikonzirisho kuti rangari singa kwani kupinda mndege. Saka vashinji waka gunungona nemaitire iwayo. Waka wakawanda wachipo ufungwa zao pamsoro pe maichiru waka itu kwa nyayo ni kambani ende geyoyo pamweche tuwe ni urumende nukuti watawengwa wakanga wa dikleiwa washango vakuzivisawa nukuti wa itu kwa gambare nyika urumende ndoa ya kutungamira urongwa ueru furu wese shakaita kutuvanu wachichema utishinuka na mchitungamira pachins box rasara murichuya ndoa kutungamira kwa cherasi saso gadiriskwa. Itanzwa kuti mutumbi wazoshika muulawayo nasi masikati ukatakuru wakaendeswa kuimbayari nyararo kunyarazo finaro pala muulawayo kwa itu kwa o muna mato. Varu kutariswa kutunemsuwe chishano mutumbu chatakurwa. Uyendeswa ku White City Stadium nandare White City muulawayo kutuwa kwa nisengu wachone kana neve rushinji. Nemugowera mutumbu wazono vigwa kumusha kwa wakunda basinduna kwa wakati ndo kwa wanoda kuvigwa. Urumende yaka shitambira yaka tisu munupanenga ataro ndo kwa ndo da kurazikwa tinungo noita urungwa weso unoitu kwa mkurazikwa kwe gamba tiri koko ndo tatuwa tarisa watuchanga chitika. Nasi tuda utitinzwe wakasha ndapangwe chete na wadawengwa vanuzi wa wadawengwa ne mimese mamusati mazi wa wadawengwa kutupenyu wa wakadi pinda ya mchirongwa mfunze za munoda tinenge tine wadare wa tinungo tarisa uti tishabata utinge chikurukura nesho upenyu wa gamba renyika. Wa tumiso dabengwa wakashaya wawa ne makore makumi manomwe ne mapfumba mwe 79 wakasia mudzimai amai zodwa dabengwa ne wana washanu ne wazukuru washanu ntunga.
Yebo kunjalo Jonga, those who just joined us, this is Live Talk and tonight we are paying tribute to a hero, Dr. Dumiso Dabengwa. And we have our first guest, that's Shepherd Nyoni, a Dabengwa family member. Mr. Nyoni, good evening and welcome.
Good evening and welcome to you.
Yes, first of all, our condolences.
Thank you.
Yeah, so can you give us an update between tomorrow and Saturday, the day of the burial, what will be happening? What's your program like?
The program is follows. From tomorrow, actually, we're gathering as a family until Friday. And on Friday, we have got a memorial service after at White City Stadium. From 9 o'clock to about 4 o'clock, and then on Saturday morning, we actually go to Ndawazinduna, where we are going to lay actually complete the ring to rest. We have actually the service first, and then thereafter, and then we lay actually complete the ring to rest.
Mm-hmm. We understand he'll be laid where his parents are also interred. Is that true?
Yes, it is true. You'll be laid actually in Ndawazinduna.
Ndawazinduna. Pane urongwa here wekuti vanenge vachidawo kuperekedza vadavengwa vapanisa kunge vachizosvikawo kuNdawazinduna. Tinonzwa kuti kamufambo kubva Mbulawayo.
Ichokwadi, pane urongwa huripo. Wakuti wanada kuperekeza wano kona kuperekeza kine mabazi enyarazo ni mamu makambani haripo wakari harikuta kura wano kubamu Bulawayo achienda kuNdawazinduna. Transport iripo yakawanda yakuta kura Rushinji kutira kutivese wanada kuchema kumbetawengwa wagone kuchema nesupa mwichete.
Mhm. Okwenzakale izolo lokunyoni singakayi ku Babu Mkandla, will be joined by Maxim Kandla, our second guest shortly, but okwenzakale izolo nyoni vele khangelela ukubana ubaba afike lo mama isidumbu sakhe kodwa kusenzakalanga kuliphathe njani njengemuli lokho
njengemuli aphele kusidanisile kakhulu ngoba umama akazange atshelwe indege isukuma ukuthi isidumbu sesisele emuva utshelwe esefikile airport Joshua Mkhavu Nkomo lapha atshelwe khona ukuthi isidumbu sisele ngoba salile kukwana endegeni kodwa thina besikhanya ukuthi nxa bebethole ama-challenges bokumele ingabe basitshelile actually noma batshele umama indege ingakasukumi isukuma eJohannesburg kodwa kuzange kube njalo so ifamily kayizange kujabule njalo abantu bebethukuthele ngakhona lokho
Please do stay on the line, Shepherd Nyoni Davengwa family member, as we are joined now by Max Kandla, who fought the war of liberation under Dumiso Davengwa, who was a Zipra commander. Mr. Mkandla, good evening and welcome.
Thank you. Good evening. Good evening to you and good evening to our listeners.
Thank you so much. Totanga nekuti nematambudziko wa mukandi.
Matambudziko makuru chaiwo kune kumwe kutambudzika kwekuti tinenge takarafikirwa. Asi kuno kumwe kurafikirwa kwaunobva wanzwa woga iwe pache zvako kuti apa tarafikirwa. Kwete nokuinda komunhu. Pati kurafikirwa nefuture, kurafikirwa nemapresence esuch leadership.
Idambudziko tine urombo. Mungatudza kuti zvafamba sei nhasi tanzwa kuti mutumbi wasvika vanhu vanga vakatarisira kubva nezuro pavaifunga kuti mutumbi unosvika pamazoona mutumbi uchisvika matambira sei
mutumbi kwanhasi watambirwa zvakanaka chaizvo nevakomanawo vachiri kunzwa mabhonzo avachiita nezitra and nemayuti anodzidzirawo toitoi vamhanyamhanya kunharaunda yendege ikokoko vachiratidzirawo kufarira nokupembera kuti mutumbi wauya yesi takarasikirwa asi tiri tese pamweya pamutumbi tinounochengeta mutumbi nenzira yokuti unoda kuchengetwa kupi asi kutambirwa kwaitwa kwanhasi nokuya kwavaita vanhu nhasi zvasadza nokuti zvaratidzira kuti kuno kuchema kuriko kuno utungamiriri hwabva mukati matiri saka vanhu vanga vachipembera naizvozvo tiri vachirwadziwa nechomukati asi vachipembera chete kuti mutumbi wazopedzera wadi wasvika
tinoziva kuti nezuro vanhu vakazoziviswa kuti mutumbi wasara kusouth africa panhandare yendege muulawayo pa Joshua Mkabuko Nkomo International Airport makazvitambira sei
zvakarwadza chaizvo nokuti kuna macommunications atinoti dissemination of information or to update saka zvese izvozvo hazvina kuitwa svika vanhu vanoungana ikoko mogarira pasina zvataurwa kungozvonzotaurwa iyo ndege yatosvika atomhara zvayo pasi kwakuchishedzera kuti mutumbi zvaufamba zvakadai zvakadai wasara tikonzero nechakati nechakati it is not bad but sei vanhu vakaregedzwa vachinosvika ikoko zvekarepo naiye mudzimai watinoremekedza samai vedu sakomanda wedu haana kunge azviutswa kwakungozviutswa at that point sei zvadaro but tikatarisa zvimwe mashure apo iri gamba rekarwira nyika kaii asi mashure apo kwakanohaiwa ndege kunotora mai dresi kwanga ari kuuya chete kunochema mai vake why not the same to hire that aircraft kuti kunotogwa imwe ndege kumwe hatizi kwadzinohaiwa deenda kakunotogwa ikoko yega unotora mutumbi kubva kukinya yobvouya straight kublawai why is via jobic zvarwadza izvozvo vapenyu varipo iye tinoziva kuti afa ari munhuwo achirwadziwa nokuti anga tiri kudondo sokuinda kwake kwaakaita achiinda kuhondo nanhasi anga ari kuhondo nokuti iyo zvino anga tinotsvaga kurapwa kune dzimwe nyika iya kasunungura nyika yake saka zvonopa achibva kune dzimwe nyika kunosvika kuKenya zvarwadza izvozviya izvi nekuti kune vanhu vangatipangwa kuti ataure navo mweya nenyama zvichiri pamwe chete
izvo
hazvina kuzvaitika
saka vamukanza ramba henyu muri parunhare katitambire vagadzira chiri mumhanzu vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekerawo havo kubato rezanu PF vapindawo muchirongwa asi tisati taenda kuna vachiri mumhanzi pane muteereri nkomo nkomo
ecingweni yebo sinokomo ecingweni kunjani mlaleli
ngiyaphila njani
hayi siyaphila sixhuma ukuphi nendawo
ngisejohannesburg
kunjani emzansi
hayi kuyaqanda nje mbisha
bathi usehambile ukhomandi intaba enkulu idilikile
Ya silahlekwele kakhulu baba uyazi khona lapha ngiyakhala angikwazi ukuthi omunye umuntu sizomthatha ngapi onjengobaba uDabengwa kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa nguDabengwa ngoba besingakafundi okuningi kuye and besembonga kakhulu ifemili ukuthi imise imuse ekhaya ubaba wethu ungakhohlwa ukuthi zani bimbophile lo lookout masuku wazi wafele ejele vela ngeke bemthande lakhona okwenzakaleyo evele egubhela eKenya wabuya njalo wabuya kabuhlungu lamanje leke bemhlukumeza esezidlulele ubaba wakithi hayi asilandaba labo and asidingi lutho kibo asambeni sembeka ubaba wethu siyakwazi ukuthi usithile eleke vele elubuhlungu ngaphakathi lingababoni besondela bakhona ababi vele sibaziyo ukuthi bebevele bengangifuni ngoba bekhuluma iqiniso yikho ubona ozowaphuma kuzanu vele kwakungalanto erayithi iqiniso futhi silikhulume abantu abethu bebelazi singayisabani singancengani into embi imbi bekungafuzanga vele eHarare ulookout masuku bengamhambisa ngeHarare uWishman Mabhena engayanga eHarare vele besincengani ukuthi efakwe egangeni le ngcono ehlala labantu bakibo khona ngale umoya wakhe vele ukhululeke kulokuthi efakwa labantu ade bemvalele ejele engalacala wayevele enzeni ikhoti lekisali sithi abalacala lo lookout masuku abasitshele ukuthi bayenzani siyakwazisebeza khuluma amanga ngoba usedlulile ubaba wethu bayesaba ukuthi bayesaba ukukhumana kwamakhomishini kwabakukhethile ukuthi bengakhuluma ukuza bachallenge but into enhle ukuthi embi ukuthi sesichile bazaqala ukufaka amanga befaka amanga ndivela abantu mamanga siyabazi ngoba bakwazi ukuthi kasekho ukuthi uzade hayi lapha lilamanga siyabonga kakhulu ngoba usikhululule elizweni lethu uhlala egangeni kuSmith wabuya wazohlukumezwa ngabantu ade balwela abanye bebaleke kuye ebathrenile bamenza umhlamuki kuyibo abaphuma kuye ngoba nguye waqalisa lezi zinto abaningi wabatrena kusasa bamjikela bathi umuntu lo mubi ubahlamukile khona kuyibo abaphuma kuye ezandleni zakhe abanye bazenza amaqhawe ngenxa yakhe abanye bazenza amaqhawe abazange bathaya lesi bhamu even uhlamvu oluyi-one ukuthi umuntu etreine utrainile ubaba wakithi uhambe watrena le-russia bembeza the break russian siyamhlonipha kakhulu kalale ngokuthula lami nginje vele bengafuni ukuthi i-ASU yikwesitaka to tell you the truth ngibonga kakhulu ifemily beleke vele ngizonde ngifile ngikhona phaa lamanje ngizonde ukuthi bengafuni vele siwe yurezitaka elala lezigebenge zami zimbophile for 5 years
onoryesisumoyaabantu
abahle zimthandayo kazimthandi zilamanga
baaaaabona
bophisa begigima vela sibafuni mina ngumuntu ofanda iqiniso baba kubuhlungu vela
isikhathi siyabonga Nkomo awuthukuthele kodwa ehlisa umoya vakashatirwa vankomo wena
vakatsamwa regai titambire vachiri mumhanzi muchirongwa vachiri mumhanzi togamuchirai muchirongwa
aiwa tinotenda
ndizvozvo tinotiwo nematambudziko nekushaya kwavadhavengwa
aiwa zvinorwadza
zvinorwadza ndizvozvo. Mutumbi wadhabengwa wazosvika munyika nhasi, hamene kuti imiwo zvii zvamungataurawo pamusoro pegamba renyika iyi?
Ndinofunga hapana munhu asingazivi muZimbabwe kuti Comrade Dumitso Dhavengwa vanga vari chii, plazi role yavakatamba kuliberata this country. Ndosaka hurumende yevo ichiburikidza navamunangagwa vakaona zvakafanira pavakanzwa kuti vari kugwara, vakati no, marefusizi egovernment chero asipo ngaazame kudini kuvabatira. But munongoziva kutonga kwamwari ndokwamwari, chero tikava neshungu tikava nezvifiso zvakaita sei, kana Mwari ati nguva yakwana yakwana, but asi haindiyo tarisiro yanga iri kuno munhu wese. Tinongofungidzira kuti vanhu vakaita saivava dei vanga vawana mazuva akawanda vanhu vachidzidza icho nechocho pavari, but zvisinei Mwari atonga ake.
Pane vamwewo vari kunyunyuta semuteereri wamapinda achitaura uyo, vari kuti hurumende yanga yakatovakanganwa yaakuzomhanya-mhanya kuda kuvada yezvino, pamwe chetewo navamukandla vasimudzawo nyaya yekuti vadhavengwa vakanga vachingofambawo nendege dzine zvichitoshandisa neveruzhinji, asi vapa muenzaniso vaive mudzimai wemutungamiri wenyika yekutanga amai Grace Mugabe, vakati vakakwanisa kutsvagirwa ndege yekumhanyiswa kumusha kuti vanochema amai wavo. Munoti iwo pakadaro?
Zvinhu zvakaoma plus I think zvimwe zvinhu zvoda kuti vanhu vataure vachinge vane umbowo kana kuti vane evidence kuti chii chinenge chichitika. Ende zvimwe zvezvinhu vanhu ngatizive kuti uyo anenge achitonga matongero aanoita anosiyana navamwe. Ndofunga izvezvi panapa tofunga tose toziva kuti Comrade Dumitso Dhavengwa vaimbori minista, kutipo panapa tizive kuti vanga vachiri kuwana here pejini yavo okwete, hapana anoziva kuunge munhu atodini atotsvagurudza marekodi. Saka handifungi kuti zviri proper kuti tidhibhete pane zvunhu zvatisina umbovo nazvo.
Thank you so much.
Siphenduke kuwe mnumzana Nyoni. Njengelunga lomteni, yiziphi izifundo ezibalulekileyo ubaba alitshiyele zona elizasala libambelele kuzo?
Sifundile okuningi kumalume, okuningi ngoba wayengumuntu obambanisa imuli, njalo engumuntu othanda abantu bonke. Wayengelandaba ukuthi umuntu ngumhlobo uphi, njalo uvela ngaphi, njalo ngumlungu kumbe ngumuntu omnyama. Wayengumuntu othanda umuntu wonke, elothando ebantwini. Into esifundileyo kakhulu kuye umalume yile, usifundise ukuthi nxa umuntu uwonile kumele actually wayesikhuza asiqondise athi hatshi lokhu uphambanisile, kumele ngabe uwenze kanje 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 ukuthi into zihambe kuhle. Njalo akhele ubone khona ukuthi into le engitsheliweyo into enhle, ngibe sengiqondeka and then ngibe sengilungisisa. Wayengumuntu actually olothando, uthando lakhe lwalumangalisa, engelandaba ukuthi umuntu njengokhume kwenza ukuthi engikwenzileyo ukuthi wayethanda abantu iZimbabwe yonke, as long as umuntu engumZimbabweni wayemthandi njengoba.
It's 25 minutes past the 8 o'clock in Zimbabwe and it's 25 after 2 here in Washington, and this is Live Talk. Tonight we are talking about the life and legacy of national hero Dumitso Dhavengwa, who passed away last Thursday in Kenya while coming from India, where he had sought medical treatment. Tonight we have Shepherd Nyoni, a Dhavengwa family member, Maxim Kandla, an ex-Zipra fighter who served under Dr. Dhavengwa as a commander, enda gadzira chirumanzu ZANU-PF leaning political analyst.
Rakaitimbotarisa kuti vateereri vestudio 7 pashona VOA shona Facebook page vari kuti kudii tina Nicodemus Matariro. Vanicodemus Matariro hanzi, rest in peace Mr. Davengwa. May your soul rest in peace. We salute you, the true gallant son of the soil. Then Courtney Mpe Mikoti hanzi ya vakagona kunovigirwa kumusha kwavo kuirozwa zara nematsotsi. Andisiwe matsotsi avari kutaura kuti ndeapi. Ndozva achitaura navachirumanzu kuti kana tichitaura ngatinge tine umbovo. Asi isusu tikasaverengawo zvavanyora vanogunun'una kuti Studio 7 yasiya zvandataura. Koita gogo vanata hanzi rest in peace Qawe Lama Qawe. Igamba remagamba, ne? Ndofunga tatadza kunyatsa kuti Qawe. Qawe, yeah.
Qawe Lama Qawe.
Ndizvo zvanzi zorai murugare. Then William Shavai, watching from Botswana. Koti Nomupemi Koti, hanzi ndiri kuona hangu ndiri pa Robin Island, ndibatai pa namba idzo. Hatichaedza kuvabata, koita vanonzi Mukoma taurai nyika dzino musoko, hanzi Gallant Son. Then amai, kana ndi muzvare, Lillian Lee Mandu. Why is it people in Zimbabwe are loved and celebrated only when they are dead? I don't even know who he was. Oh, numa asingazive kuti ndimusa davengwa ndiyanu.
Ndafunga anga achigara ku munhu kana kuti kumanzo Jupiter or some other planet.
Regaiti munhu kwatanzi tine muteereri tina vamanhanda parunhare vamanhanda inhengo yedu pazvirongwa zvedu zvakawanda vanopinda vachicontribute vamanhanda tinokugamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru makati henyu koko tisina matambudziko gomo riri yokwadhavengwa nenyika yese yezimbabwe kuti hai tarasikirwa zvikuru.
Aiwa tinotenda shuwa nyika yarasikirwa.
Ya anyway vajonga hangu ndiri kuda kuti pane pandanzwa vamwe vabva kumbotaurawo ndo vachiti tikatarisa kumashure shure uko takaona ndege ichihaiwa. Inewo ndateregedzai ndivataridzewo mufananidzo watakasangana nawo mukati wematambudziko amagamba edu akawanda wanda adai kutisiya. Ndofunga tinotondera kuti during the liberation struggle kune vanhu vakawanda vakabatsira kuti nyika ino inge ichisunungurwa yezimbabwe vakafanana nanava Patrick Kumbai, vakafanana nana Comrade H. Kachekere, vakafanana nana Comrade Vanava Stole. Ngatitendei kuti with the new dispensation, regardless of hardship that they are going through, I think there is a realization of understanding that despite the fact of our misunderstanding or our opposition of thinking, if a person has played a role for the country, let us not look for those past mistakes that he did, but rather, ngatika risei kuti, munhu akashanda zvipinye zvipinye zvipi. Vana vadavengwa havasi vanhu vokumboti unogarira pasi, muchiti garage yatoita zvokudini kana kutoita zvokudini. Ndo magamba chaiwo makuru akabatsira rubatsiro rwakafanana nokuti vakazonouyawo vakuenda kuhondo kubva kuma77 kuma78 79, but ivavo vakanga vatova vanhu vakanga vatotanga zvimwe chete zvakafanana naivo president vedu varipo. Magamba makuru akabatsira kuti nyika inge ichisunungurwa. Ngatimbodzidzai kuti vandogarangu richitaura zvinezvo kuda vanhu havanyatsondinzwisa. Ngatidzidzei kuti ngatimbotarisai kuona muvono mumwe chete tichiti apa hurumende yamboedzawo. Handi zvese zvinotarisiwa nehurumende kuti zvinge zvakaipa. Ndinofunga kuti kana pawaikidzwa ruremekedzo kwakafanana nogogo, ngatichemei nemhuri yokwavadhavengwa tichibatsirana navo kuti vawane pakusimbidzwa. Tisaita kuramba tichiita pakushoora kunoita kuti pakati pomwoyo wavo parambe pachirwadziwa. Pane zvimwe zvakawanda zvingadaro zvaitika vajonga. Zvingaitika kuti kuda kwaumwe mumusi zvazosvika pakuti zvinhu zvisvike pakadaro, hakuna munhu anenge aziva kuti zvinge zvichidaro. But I would not want to encourage kuti zvinhu zvakadaro in future zviitike to an extent that the family might not know. what are the events and what is taking place. At the end of the day, it brings uncertainty within the family. So njalo umbono wami ngithanda ukuthi ngibonge i-government i-new dispensation ukuthi at least bayazama bazamile kakhulu ukuthi ba-ready ukubona ukuthi hayi uba badabengwa there's no need ukuthi sikhulume phakathi kwegama labo because iqhawe lamaqhawe yibona amadoda okukhala bangena phakathi konkululeko ukuthi bayolwa nabelungu nesikhathi se-apartheid. So there was no need ukuthi it was a marathon. For me, I see it as a marathon. But I would want to encourage the Zimbabweans. Sometimes we need to have an organization ukuthi thina sifanele sinanzelele lokho ukuthi if the government has tried, sibasapote ukuthi hayi siyabukubonga nendlela liyiphatha nayo. Siyabonga kakhulu naye umbaba adabengwa nami ngicabanga ukuthi even uthulile lapho ulele siyacabanga ukuthi uyithe use spirit sisonke naye naye uyasibona and umuntu washona nje unendlela yokuthi ucabanga ukuthi iZimbabwe ibe ilizwe lokuthi abantwana bethu labo balandelayo babuye bahlale kubo basebenze bathole imisebenzi ilizwe liphumelele wonke umuntu ajabule each and every day from generation to generation. Ngiyabonga baba Jonga, ngiyabonga nonke abantu balalele be-Studio 7.
Thank you so much. Sikhangela abalaleli ukuthi bathini lapha enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele. Kulo suku olohle Thandiwe Khumalo uthi may his soul rest in peace. Umusa wenkosi Sandile Slonda le uthi rest in eternal peace Baba DD. Christopher Maposa uthi wena Zaphu rest in peace. Lati Ncube uthi lala ngoxolo Baba Dabengwa. Jibo Ngani uthi rest in peace. Uvodloza Eshweti uthi wena lawe rest in peace. Uphathi Spanda uthi lala ngoxolo uyivekile induku ebandla. Noma nje wavumela iZanu PF yazenzela kwabulawayo ukhona wena. Richard Moyo uthi wena rest in peace Baba Dumiso Dabengwa. Kuzoba lo Thabani Ndlovu uthi wena Zaphu will emerge stronger guided by the spirit of Dumiso Dabengwa. DD is an ideology. Ontanga bazawuqhubela phambili umsebenzi omuhle owenzi leyo. Ngizwa kuthiwa silo mlaleli.
Thina mkoma Cassius J is linjani baba?
Ngiyaphila baba, ninjani?
Ah, sikhona, khuluma Ntuli.
Ye, usiphe umbono wakho ngokudlula kuka Baba Dabengwa Isman.
Hayi baba, kubuhlungu kunzima lokho kwenzakaleyo ngoba obese last man standing masikhangele i-leadership yeZaphu. Sikhuluma ngeZaphu ngokwayo. Kusho ukuthi lokho kwenzakaleyo ukuthi thiye thina esilokhu esisabambelela kuleli bandla singelalutho esinalo. Into ebuhlungu, into esidabula umoya. Ngikhulume ngiphendulele ubaba okhulume ngemuva lapha okhuluma nge-new dispensation. Kangikwazi i-new dispensation yakhe yokuthi ingena kuphi lapha emfeni kaDabengwa ngoba akula lutho uhulumende alwenzileyo. Lo muntu ngathi ukhampenela into kahulumende, ukhampenela umnankagwa njengomuntu othiwa khokhe i-dispensation. Iqiniso likhona ukuthi uhulumende uphambanisile uhlelo belukhona kakhulu. Akulanto esizengayibona uDabengwa usisele gula wathwalwa wasiwa leyi ngulijame yoda yabuya waze wafela endleleni esize ekhaya, kungelanto asizwe ngalo. So kulokuphana kusho ukuthi lokhu indlela aphathwe ngayo uDabengwa isikhombisile isithengisile thina njengabantu abasole leso sigaba ukuthi lakatesi uhulumende lokhu esibona ngendlela esibona ngayo ngo-1980 ebavalele uDabengwa, bebavalele uMasuku, ebavalele ivoti, ebopha iy'nkokhelo zeZaphu zonke omalungu ebavalele. Umnankagwa ngomunye umuntu wayesebenza kabuhlungu esihlukumeza lakatesi ingqondo yakhe yona nika-1983 lokhu enayo ukuthi umuntu oyakuZaphu uye lokuyisitha yina ayenzile i-dispensation umuntu okhuluma yi-dispensation ezongukhulumende akuna sizo lokukhona ukudeclare umna udeclare udalengwa ukuthi ukuthola iqhawe abakwenze e-airport izolo kuyise lokana ngoba siyakwazi ukudalengwa iqhawe iqhawe elavela lazani iqhawe uze wafa eliqhawe akakhethwa ngabantu bezana abagangileyo akakhethwa izigirigi zezano ukhethwa ngabantu bezimbabwe ukhethwa libitho lezipriko khethwa izibabhu laba abathotha udalengwa uyadeclare udeclare ngubani esigebeni abanalo ilungelo lokuthi amdeclare ukuthi uliqhawe udalengwa imisebenzi yakhayenzileyo yamenza waba liqhawe siyakwazi lokho soka singangagwa singa ukebo mahata singa bani ukuthi bathi udalengwa liqhawe siyakwazi lokho liqhawe lethu lelana bekhona bengekho liqhawe lethu umkhokheli wethu umkomanda wethu kuzipra umkomanda wamazipra wonke bayakwazi bona bona laba bezani bona laba abahlamukayo bafuma izani bafuma amazani la iningi yabo bathona ngudalengwa basuka baba abahlamuki babalika baye eMozambique namhla basisele ukuthi udalengwa bayamdiklia bangobani bona
hayi siyabonga nzi ko abo bakudeclare badabengwa kuti vari
gamba
nasi ndianani iwo vakatrainwa na vadabengwa
regai tizokuti vamukandla vanogona kuti basi
siyabonga simana nguva lati
timonzwa vamukandla manzwa mubvunzo wakandwa nemuteereri abva parunhare yezvino izvi
aiwa tinozvinzwa infact ichokwadi Dalengwa ati his lifetime in joining the armed struggle ndiye angatosara kuna nankomo kuti bvakova nankomo ndiye angasara ari senior both political and then a liberation movement at Milton Sides. Nokuti ndiye nawo na namoyo. Vakaenda Jason Moyo vakaenda kunokumbira mugabe ari kugana ari teacher to bring him in politics. Saka kududza kuti kana iye president wenyika iye zvino Emmerson Mnangagwa you are junior to Dalengwa. Meaning to say, waka gamu chirwa nawa Dalengwa. Asati paita ma camps e zanga kutano na train wa kumuwa zandika na mutitanza na blah blah blah. Zanga sipo izi. Saka zaka vusara jame epo se as development. Zwa epo zikuwa zikuwa nana kikerema and so forth. Na ye uyu. Wanaisha mwari ila zidaro zidaro. Ndo waka kwa ndilisa so isi isi. After the death of the head of the table, who was in Zambia? Saka, zvese zviri kutaurika izvozvi kuti new dispensation yaita zvakati zvakati, there is zero zvakaitwa ne new dispensation. Ndo saka paandati, zvanga zvadini, sokuti tanga tichitoziva tese kuti Dalengwa is the most senior in both politics and the military side at the present moment. Saka neno vakamutumira ndege iyaya vakahaya iya tinoumbovonazvo ekoti bati evidence kuti yainomutora ikoko yauya naye kumusha straight hazvina kuitwa izvozvo orit wazoenda kunoshaikirwa kukinya neno hurumende yaenda kunomutora kukinya nendege haiwa ouya straight kumba kana kutumira air force taiko kunomutora ikoko ouya kumba. It was going to be understandable. Ran vano shora zvimwe zvavanoona kuti aizva hazvina kufamba zvakanaka. So we cannot give a blame to people vano vanonzwisisa vane maonero nemaongorero avari kuita. Saka izvozvo hatingadi kuti tizvirambe. Saka ngatibudirirei tongoti tarasikwa negamba zvimwe zvizhinji izvi tichazviona after takukomenta papo kana kuti panyaradzo zvichida zvidaro but for the time being let us focus kuchengeta iri gamba.
Thank you so much. Vamukandla lambai muri parunhare. Tisati taenda kune vamwe vari pachirongwa chedu, tinavagadzira chirumhanzu pamwe chete navanyoni. Tomuzwa muteereri, tina mukoma Barnabas vari parunhare. Mukoma Barnabas makadi?
Ndiwo mukoma wangu ende ndapinda zveshuwa. Ola anongu ndakachitsaya kuti ndipinde.
Aiwa, makwanisa kupinda muchirongwa. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kuBotswana.
KuBotswana. Aiwa kurukurai nekuti kune vamwe varikuda kupinda muchirongwa tine vadare vane nguva vari parunhare vasati vataura muchirongwa ngoti idimu.
ndongoti muchilimbu zvangu inini vadabengwa zveshuwa ndi angari minister wangu inini ndaifenda ndiri mu Rhodesia. So pakazoita ndi government ndi tapinda mu independence in fact vadabengwa angari minister of home affairs pane patakamboita strike tirimu inda ndiri ku police saka paita ari ku minister of home affairs akauya zveshuwa ne helicopter achipinda pa station yega yega achitaura kuti guys tiri kugadzirisa zvinhu izvozvozvo inini musastrike handina mapurisa vanonziko musastrike chishi but iye akauya achitaura kuti tazinzwa mari dzenyu tiri kudzigadzirisa and muchapirwa mari yenyu backdated from January ndobva murume naJune and murume uyoyo anga ari murume anoziva upenyu hwevanhu anodini zvese zvese anga ari munhu but iye zvino zvaandichazivi kuti apa paanga akangonyarara zapu zapu chai chai ndo makomanda iwo anga vari muzapu nanarukwasi matsvuku nananhongo nananiyesavo saka handizivi kuti chii zapu ndiyo the major opposition party hamene kuti mazuva ano zvakachii takaitika chazvo 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 kuti yengobva yaparara zvaene zvaizvi ndatenda zvikuru
ndinotenda zvikuru baba ndingokuye uchidziya kuti zapu ibato riripo ranga richitungamirwa naivo vadhavengwa ndo vanga vari mutungamiri webato rezapu that was our caller mkoma Barnabas calling from Botswana he said he once worked under the late national hero Dumiso Dabengwa in the Home Affairs Ministry. He was a police officer and they wanted to go on strike. And he says the minister, the then minister, Dumiso Dabengwa, had to use the helicopter to fly from police station to police station, persuading these police members not to go on strike.
Now going to Mr. Chirumanzu. Of course, whether you like Mr. Dabengwa or not, his credentials speak for themselves. Everybody agrees that he's a national hero. But the issue of national heroism is a very polarizing issue in Zimbabwe. How do we forge a common path on this question, Mr. Chirumanzu, and avoid all the recriminations that come with the death of somebody perceived to be a national hero?
Well, thank you very much for that great and depth question. The issue is we need to understand how an individual is accorded, you know, a hero status. I think this is in the books of the government, but with the question of Comrade Dumiso Dabengwa, it was a foregone conclusion that under what circumstances he was going to be declared a hero. Well, there are other issues that the nation looks at for one to be accorded that status. So, in short, that is what I can say. But I think when I listened to your callers, I managed to get, you know, two people who contributed, I think, positively to say, no, look, let bygones be bygones, and then we start moving forward. For example, if I may give an example, you will find that we have political parties in Zimbabwe that are against the upliftment of this country. We have got organizations like NGOs that are against the upliftment of this country. Yet these NGOs or yet these political parties are led by Zimbabweans. So at the end of the day, foreigners will be, having way of destabilizing this country rather than speaking with the one voice. For instance, some of your callers were coming up with these issues that, look, how come that the hero status was, mentioned at the airport by Vice President Mohadi?
to be very honest with you, I don't think all those people who said all these things were aware whether the government had communicated this to the family and so forth. I, for one, don't foresee Comrade Moadi, remember, when he was with the widow of Comrade Dumiso Dabengwa. I mean, this is impossible. And how the body got left in South Africa while she flew back, do you think she was normally for to come and leaving the body of his husband behind? So there must have been some mix-up of which we are not privy to and which we cannot comment at the end of the day. Mm. So we need for the family to tell us what happened. And then from there, we would be in a position to portion the blame where it deserves.
Thank you so much.
Concluding that this and that is exactly what happened, yet we were not even players to the whole game.
Thank you so much. Vachiru manzi tichaenda kunengo ye mhuri tinotenda kuti nava Shepherd Nyoni vanoveve mhuri yekwaDhavengwa tichati vagozo tipindurira asi ye zvino tombotora muteereri tina mukoma David ari parunhare makadi mukoma David
mukoma Junga
makadi taurai zvenyu matopinda muchirongwa
ndiripo makasimba
aiwa tiri vapenyu
nematambudziko
aiwa onekwa tarasikirwa
Ruzhinji rweZimbabwe rwese ndinoti nematambudziko. Ndofunga nguva ndo yapera, nguva yedu zhinji ndofunga yapedzwa navamanhanda nekuti vanotora nguva yakareba vachitaura panhepfenyuro. Isusu hatinyanyi kuzvifarira nekuti vamwe kana taakufona munenge vakuti tinoti gu. Manhanda kana achitaura hapedzi.
Iye zvino pane vari kutoti mukoma dzedzi vari kupedza nguva nokuti havasi kutaura.
Hallo?
Ndati izvozvi pane vamwe vari kutoti mukoma David vari kupedza nguva havasi kutaura. Regai ndikubatsirei pana vamanhanda. Chinoita kuti vamanhanda vataure kwenguva yakareba ndechekuti vanotaura mitauro mitatu.
Munoti vanotaura malanguages.
Yes, saka.
Ndinoziva kuti inini makadzidza zvekuti munogona kusamaraiza zvavanenge vataura munguva pfupi.
Still ndikasamaraiza.
Ndikaendelea mberi ndichiti. Hallo?
Taurai zvenyu.
Wanga wachitaya kuda kupembedza new dispensation handizivi kuti pane chekupembedza here pane zvayakaita vanga vaneglecta gamba redu ndobva ndaenda kuna vachiru manzu umbowo huripo ngavaregere kutyisidzira vachiti taurai zvinhu zvine umbowo nekuti umbowo huripo maigiresi mugabe vakabuda vachitaura vachitenda kuti vatumirwa ndege umbowo futi huripo ndewekuti gamba redu rauya nekusouth africa richitenderera richitadza kuita kutumirwa ndege inonaka direct ikoko saka umbowo hutoripo ngavaregere kutaura vachitityisidzira kuti taurai zvinhu zvine umbowo huripo ndo zvandoda hangu kutaura panguva ino
aiwa tinotenda mukoma David muri kupi
ndiri kubotswana
muri kubotswana
mukoma Bhule
nhasi Bhule nhasi ambotisare njindiripo
nguva yedu yestudio 7 ishoma saka kana muchitora vateereri tinokumbira kuti wakaita sawana manhanda tinoziva kuti vanotaura ende zvizhinji zvacho zvavanotaura zvinhu zvacho hatitombofariri kuzvinzwa asi vanotaura nguva yakareba panhepfenyuro ndatenda hangu
aiwa tinotenda
amanhanda akonzera bwabwa pastudio 7 aita batamurekana
vakatotaura taakutodzima redhiyo nekuti
aiwa tinotenda mukuru thank you so much that's our caller mukoma David
kana vakufona vamanhanda ngova ignorayo nekuti kune vanhu vakawanda vanenge
aiwa chirongwa ndechevanhu vese vamanhanda tinovatambira asi zvamazvetiri manzi yekuti ngavadimurewo nguva tinodimura nguva yavo zvimwe chete nezvamaitawo imi madimurawo nguva tinotenda zvikuru mukoma David thank you so much that's our caller from Botswana he is complaining that Studio 7 gives too much time to one caller who happens to be
Studio 7 sikubeke ngohlelo siye kubaba umkanza sizwa kuthiwa engukomanda wenu ubaba uDabengwa Mkandla wayesithi nxa ekhwaza lithi khwimilili kuthule kuthi cwaka akusichazisele ukubana wayengumuntu onjani lisegangeni lapho
ubaba uDabengwa ngiyabonga kakhulu ubaba uDabengwa as a commander uDu abantu bani bathi uDD kodwa abaningi bathi ngudu wayengumuntu lwana olesifindo ongakhulumeli phezulu ongakhulume ukukhangela emehlweni akho wayekhuluma nje khulume akukhulumayo kuphelele khona lapho kodwa la uyenza ukuthi utsheliwe ilizwi la uzizwa ukuthi uphiwe i-command ne-direction unqetshisiwe okumele ukuthi khona ukhangelele ukuthi khona ukudilive ngalokho-ke abamunye kuye kakhulu lanamhlanje bakhona bazathatha lapha achiyele khona ngoba nangumuntu ebefundisa ngokupheleleyo silabo lapha abanye udavid moyo lo senkulumane lapha u-retired kenel is one of those people who were molded bamuzwisisa udabengwa basebenza ngendlela enjalo yes silahlekelwe kakhulu sibili kuyona linyanga yona le o-ray ncube labana ngabantu lana bamunya kudabengwa labana besizwa nge-intelligence ukuthi ihamba njani labo bonke ngabantu abazothileyo ngoba lwayefundisa abantu ukuze information ye-secret kwi-intelligence ingaziyaphuma kwakudingakala umuntu ozothile umuntu akhona umuntu ophongulawula nje so-ke wafundisa ngumuntu lwana wamonta i-zipra yaba yi-the best unified and trained disciplined army across Africa akula ngitsho le yodwa ngitsho yena umkhonto wesizwe umunye kulapha khona lapha ku-zipra kwabe ngo-chris han bona labana labanye nje ozuma laba abamunya ndawonye labodabengwa yikho lokho-ke ubona nanamhlanje abameyisa bamthontisa phansi izipra yangwayo ikhambe izigqada laphana ngokuba yibo kwabo ngenxa yokuthi babephiwa i-command eqondileyo betrenwe ngokupheleleyo benikwa instruction ngokupheleleyo kombutho nguye njalo udabengo watransforma i-zrp yona le yarina ngokuthi sathi sivela egangeni kwakula ma-po kuthiwa ngama-po po 1 po 2 wakudiliza udabengo wayesengu-minister of home affairs foqaze ukosajeni u-inspector i-assistant inspector lo-inspector kusiya phambili so konke khona lokhuyana ngudabengo asikukhangele nini konke khona lokhuyana sibone into ayenzileyo
kuministry
yakhe so kuyabongakala akwenzile udabengwa wenze into ezimangalisayo sibili singathi thina umbutho wena ngokwawezipra sibili ngozothileyo
thank you
nanamhlanje le high command yona le khona yonaleyo imele iziqhenya ngodabengwa ngobana bafikele ezandleni zikadabengwa
thank you so much
siyabonga baba umkandla qhubeka ubambele sithatha umlaleli
yes tisatangotisatenda kumuteereri wedu ndodangoti vanyoni vatora nguva vari parunhare vanyoni vangopindura 30 seconds kungoti mhuri yaiziva here nezvekurongwa hwekusiyiwa kwemutumbi kusouth africa was the family aware of any arrangements to leave behind Dr. Dabengwa's body in South Africa when the wife and other family members flew to Bulawa yesterday?
The family was not aware. They were actually surprised actually when they arrived actually at the Joshua Mkavgo Nkomo Airport that the body actually they have left the body actually behind in South Africa. Muria is a kuti body ya Dr. Tumisa Dabengwa ya Sara to South Africa. Wakaziziwa after ndeke ya lenda vakutarisa kuti vabudise mutumbi kubva muairport and then ndopa wakadiscover kuti mutumbi watosara ku South Africa.
Thank you so much, Mr. Nyoni. Just stay on the line. We are coming back to you. Tumbotora mutereri tina mukoma Richmond. Mukoma Richmond, tinotenda mambo. Tora kanguwa makabata parunhare taachingoita kuti vanyoni vajekese. Nokuti papaita vatereri wakawanda vanguwa achitaura pamusoro pekusiyiwa kwemutumbi pamwe chetewe nevadare wedu. Taurai zvenyu mukoma Richmond nguwa ndenyu.
Kore, ndoda kubata maoko kumuri yese Zimbabwe kune takarasikwa nekamba redu wa ne family yao yese right I zvanitezi vana vandizitokaita siya chuwa ungasiya chitunda kuno kutapika munoti utunda kaita seiuwa kuma
mazira atiri kuita mukoma ndeyekuti ndege inonzi yanga isina nzvimbo yaikwana kuti bhokisi ripinde nokuti mutumbi wakabva nendege imwe ndege kusvika kuKenya kusvika muSouth Africa saka waifanira kuzo chinja wachipinda mundege yaenda kuZimbabwe. Saka tinonzwa kuti wanga usinga kwani box yanga isinga kwani. Saka handifunga kuti zvine chekuita ne ZANU PF asi kuti dai kambani yaka zivisa vanhu vasati vatosimuka kuti hatina nzvimbo so that vanogona kutitomirira hama yedu mutumbu wedu tozofamba nawo pamwe chete asi taura henyu nango ndijekese ipapo. Aiwa, tinotenda asi hazvizve kupopotedzana zvedu. Tichipa mutereri wese mukana chatinoitira wamanhanda dzimwe nguva asi hanyanyoona hangu kuti vanotora nguva yakareba zvakadii. Ndofunga kungoti vakataura zvine zvisingawirira nemi ndofunga kuti vatora nguva. Izvezvi ndichatopopoterwa nevamwe kunzi ndarega mukoma Richman achitaura zvisina basa nekuti ndataura nemi. Saka ndozvinoitika nevanhu Studio 7 inopa mukana mutereri wese. Ndine huromba hangu kuti ndozvatine tichingoita.
Ai wakatenda mukoma wangu.
Maita basa mukoma muri kufona muri kupi?
Ndiri South Africa.
South Africa. Thank you so much mukoma. No, thank you. That's Mkoma Richman is calling from South Africa. He's blaming the ZANU-PF led government for the mix-up and leaving behind Dr. Dumisa Dabengwa's body in South Africa yesterday. But I tried to explain to him that it was the airline as a responsibility, not a government responsibility.
And Mananda is very popular. He's stolen the show. 3 minutes before the top of the hour. Let's wrap things up really quick. Isibuyekwe mnumzana Nyoni akusipa mazwi akho okugcina 30 seconds. Kwino ngakutsho nje ebantwini beZimbabwe kuyiwa phambili kuze kufike ilanga lomngcwabo.
Into engayitsho kuZimbabwe ngiyokuthi asibambaneni singabantu banye bantu beZimbabwe, number one. Number two, njengoba umsebenzi umkhulu kangaka asibuye nini sikhale iqhawe lethu sihambe siyelibeka liphumule ngokuthula. Into engayikhuluma ngiqeda njalo into engithokozisa kakhulu ngiyokuthi uDr. Dabengwa actually wanika impilo yakhe kuJesu Kristu. Njalo siyakwazi ukuthi ekukhululeni ilizwe akwenzayo njalo esuka lapha emhlabeni transfer esiyezulwini uhambe endaweni ekahle ngoba usezulwini.
Siyabonga Nyoni.
Tinotenda vachirumanzo mashoko enyu ekupedzisera nguva dzadyana.
Aiwa, ndoda kutsigira mashoko ataurwa navanyoni. Ndiwo mashoko atinoda anovaka mhuri, anoita kuti mhuri ionewo kuti hazveshuwa mwana wavo, munhu anorangarirwa muZimbabwe segamba pakati panamwe magamba. Asi kuna avavo vanotsoropodza vanoti hei ningi hazvanotaura zviiti, ndo vatoda kudiscourage paStudio 7 kuti vazive kuti pfungwa dzavanhu dzinosiyana. Ivo ipfungwa dzavo, umwe noumwe ane pfungwa dzake. Asi chiripo ndechekuti vaDumiso Dabengwa, whether vanhu vanoda havadi, igamba reZimbabwe. Pane umwe muteereri ambobvunza achiti ko ivo vaDumiso Dabengwa vava vari kupi. Ndo rimwe dambudziko rina maZimbabwe ndiroro rokusaziva nyika yavo, yokusaziva kuti who is who in Zimbabwe mumaviri avo.
Thank you so much. Maita basa vachirumanzu nguva dzadyana. Tingopa mukana vamukandira 30 seconds vamukandira mashoko enyu ekupedzisira.
Tinotenda mhuri mabatiro vari kuita vanhu vachisvika ikoko nokuvagamuchira, ivo ndo vati kunyaradzwa. Tinozvikudza izvozvo kuti tibatane pamwe chete, tongoi vanhu vamwe chete, tive nhengo imwe chete. Zvekarewo ndinokurudzira kupolitical party zvapo.
Thank you so much.
Sorry, Mr. Mkandla, let's leave it there. Maxim Kandla, ex-Zipra fighter, Shepard Nyoni, Dabengwa family member in Gazira Chiromanzu. Zanu PF leaning analyst am Tunga Milinkomo.
Neni chonga kandemberi mtenda wa tere wafinda mchirongwa nemi maamu chona mwerifuese kwa maamu tinotenda.